vachitaura neStudio 7 kumucheto kwamunamato wakaita mudhorobha reFrancis Town muBotswana nechina manheru vamagaya vakati havazi kudzokera shure neurongwa hwavo hwawakasungirwa nemapurisa muna mbudzi 2018 mushure mekushambadza kuti vakanga vane mushonga unorapa HIV neAIDS. Mushure mekubvuma mhosva yekushambadza zvisiri pamutemo kuti wawana mushonga unorapa HIV neAIDS, vamagaya vakabhadhariswa faindi yemazana manomwe madhora ekuamerica muna kukadzi gore rakapera. Asi zvakaitika izvi hazvina kuodza vamagaya mwoyo, avo vakaudza Studio 7 kuti vari mubishi kushanda nedzimwe nyika dzavasina kuda kudoma, idzo vakati dziri kuona mushonga uyaguma uri mhinduro kudambudziko reHIV AIDS.
Nyika yangu yanogapisa zvakanaka kwavari zvakaya seshoko kwaikwa zvandiri kuita muchinyararire nedzimwe nyika kana vapedza kuzvigadzira muchaanausa zvakare. So ino ndakatozosungwa nezvazvo bati mwari mwana zvakandiratidza ende hamuchazviteedzera kusvika zvakabira zvakanaka.
Vamagaya vakati HIV AIDS yanetsa muAfrica, nokudaro inoda kuti nyika dzose dziise musoro pamwe chete mukutsvaga mhinduro kudambudziko iri.
Nyaya yeAIDS idambudziko revanhu vanhu vatema, richada ribatsira vanhu vatema. Takagona kusimudzira nepakutsvaga zvinotirapa chedu chega, miti yedu tinosvika patinogona kudzikinurwa.
Vamagaya vakati vakaona zvakakodzera kuti vashande nedzimwe nyika nokuti Zimbabwe haina kuona chivimbo chokuti mushonga uyu ungapedza matenda anetsa munyika. Asi pamutongo wakapiwa vamagaya muZimbabwe, kambani yavo yeAritha Medical Company yakavanikwa isina kunyoresa neMedicines Control Authority of Zimbabwe, uye inonzi haina kupiwa mvumo neHealth Professions Authority kuti iite tsvagiridzo dzekuona kuti mushonga waguma unoshanda here kana kuti kwete. Mumwe chiremba pachipatara chakazvimirira chega muFrancis Town vasingapi kuzvayo vashora vamagaya vachiti munhu ari kutsvaga mari.
Inenge iri nyaya yekuti yepopularity kuti vakwanisa kuti chii vanhu vakawanda vauye kwavari, pamwe ibhizinesi ranongo achiitawo nokuti vakabatsira munhu vanoti apora vanhu vakawanda vachadi vachauya vakawanda.
Vamagaya vakambokonzeresa mutauro munyika mushure mekunge vasungwa nemhosva yekubata mumwe mudzimai chibaro, asi nyaya iyi yakazoraswa nedare redzimhosva mushure mekunge mumangara abvisa nyaya iyi zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.